Mwedzi wagumi guru, mwedzi unoshandiswa pasi rose semwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repamazamo kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ongororo dzakaitwa nenyanzvi dzinoratidza kuti vanhukadzi vakawanda vanozoenda kunovhenekwa chirwere ichi, icho chatokomba zvinozoita kuti chinetse kurapa. Mumwe wevanhu vakabatwa nechirwere ichi mutori wenhau, Ropa Fadzo Mapimidze, uye anoti zvisinei nekuti angava nemakore akawanda achinyora nyaya dzeutano kusanganisira dzezvirwere zvegomarara. Paakabatwa gomarara repazamu muna Nyamavhuvhu gore rapera, anoti akavhunduka pamwe nekutya zvikuru. Mapimidze anoti akazobviswa zamu raive negomarara iri muna gumi guru gore rapera, asi anoti mari inodiwa kurapa gomarara repazamu yakawanda zvikuru.
Kurapwa gomarara repazamho kunodhura. Cancer treatment inodhura hama dzangu. Zvokuti ndisina kubhadhara nemedical aid, ndaitoita fork out kana over $2,000 kumatest chete. Nokuti ndaitwa test iyoyo yekutanga, ndakazoitwa mufoot yaifanira kunoongorora kuti iri pastage papi. Cancer nemamo matesa ndakatorwa, cheka liver, icho zvaidhura izvozvo.
Mapimidze mumwe wevanhu vakawanda muZimbabwe vakabatwa chirwere ichi. Mapimidze anoti kuita chirwere chegomarara zvireve kuti wava kuenda kwamupfuga nebwe. Nyanzvi muzvirwere zvegomarara vachishanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe vaLove More Makurirofa vanoti dambudziko regomarara rapazamu rakakura zvakanyanya.
Mafigiri akapiwa nebazi reZimbabwe National Cancer Registry kuna kuti zvikamu zvisere kubva muzana 80% vakanga vane gomarara rezamu, breast cancer. Saka zvinotiratidza kuti gomarara rezamu idambudziko rakakura munyika yedu yeZimbabwe. Madzimai akawanda ndo vanobatwa negomarara iri kupfuura varume, kunyange varumewo vachigona kuita gomarara iri. Tikazotarirazve mafigiro anopiwa nebazi iri reZimbabwe National Cancer Registry, anotiratidza kuti mugore rimwe chetero Zimbabwe yakava nevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana mana negumi navatanhatu 2416 vakafa nokuda kwechirwere ichi chegomarara kana kuti kenza. Tikacherechedza vanhu tinozoonazve zvakare kuti gomarara remazamu rakanga riri zvikamu zvinomwe kubva muzana 7%.
Vamakurirofa vanoti zvakakosha kuti dzidziso dzegomarara repazamu dzirambe dzichiitwa kuitira kuti gomarara iri rikurumidze kurapwa pachine mukana wokuti rirapike.
Naizvozvo tinofanira cherechedza gomarara iri mumwedzi uno waOktobha tichidzidzisa vanhu zvakanyanya pamusoro pekurapwa kwaro uye nokudzivirirwa. Kenza iyi inozoonekwa patova paya ichinge yatopararira nomuviri. Izvozvo zvinobva zvapa vana chiremba dambudziko guru rokurapa, uye mukana wokuzochirapa chichipera unobva wadzikira nokuda kwokuti gomarara kana kuti kenza rinenge rapuwa mukana wakakura wekukanganisa dzimwe nhengo dzemuviri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezveutano risina kupindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi munguva shoma yapfuura, nyanzvi muchirwere chegomarara uye vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rezveutano valingala, vakati zvakakosha kuti vanhu vaongororwe gomarara. Vakati kuongororwa kunobatsira kuti chirwere ichi chibatwe chisati chakomba, vachiti vanhu vanorwara negomarara vakawanda vanoenda kuzvipatara gomarara rakomba.
Mastatistics ari kubazi rezveutano Zimbabwe National Cancer Registry anoratidza kuti zvikamu makumi masere zvevanhu vanorwara nekenza zvinozoenda kuchipatara painenge yapararira nomuviri. Saka zvakakosha kuti gomarara iri rionekwe risati rapararira nomuviri nokuti zvinenge zviri nyore kurirapa.
Nyanzvi dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kubatwawo vanhurume, uye vari kukurudzirwa kuti vapote vachivhenekwawo chirwere ichi kuitira kuti chibatwe chisati chakomba. Gwaro reZimbabwe National Cancer Registry 2019 annual report rinoratidza kuti gomarara rakanyanya kubata vanhu igomarara repamuromo wechibereko rakasvika pazvikamu makumi maviri nezviviri kubva muzana, richiteverwa negomarara repanhengo yevarume rine zvikamu gumi nechimwe kubva muzana, kwozouya gomarara repazamu rine zvikamu zvisere kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.